manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere checoronavirus, ukuwo kanzuro yeHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe chete munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave nezvinodiwa zvakakwana zvekushandisa pamuchina wekuongorora chirwere checoronavirus, izvo zvichaita kuti vanenge vaongororwa vakurumidze kuzivikanwa kana vaine chirwere ichi. Rutendo Mawere weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mushina uyu wagara uri kuSalimu Gabe Hospital asi uchishandiswa kuongorora zvimwe zvirwere. Asi hurumende inoti yatenga zvimwe zvikwanisiro kana kuti mareagents muchirungu kuti pamusoro pekuongorora zvimwe zvirwere mushina uyu ongorore wecoronavirus. Vachitaura mushure mekuongorora mushina uyu kuchipatara cheSalimu Gabe muHarare pamwe nekuongorora chipatara cheWilkins icho chichange chichirapirwa chirwere checoronavirus kana chakange chaonekwa kuti chapinda muno, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti gadziriro yeZimbabwe kudzivirira chirwere ichi yava padanho repamusoro-soro. Dr. Moyo vanoti nekuwana zvekushandisa izvi, ongororo yevanenge vachifungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi inobuda muzuva rimwe chete. Vanotiwo izvi zvinovapa kugadzikana sezvo dzimwe nyika mudunhu reAfrica dzakadai seBotswana dziri kutumira zvinoda kuongororwa kunyika yeSouth Africa.
Chachi chinototinesa ndicho zvokuti testing tingatumidzira here kuSouth Africa, takangomirira. Honai zvakaitika kuBotswana, kwakune suspect na suspect 5 vakatomirira svondo rese vachimirira maresults kuti abve kuSouth Africa. Zviitika izvi vanhu vachingovhunduka, ino zvakavhundutsa vanhu kana isu, asi zvakazoita kuti tisimudzire. Saka ino tafara kuti tinokwanisa kuti mishini yedu inokwanisa kutesta vairasi iroro, saka zvatibatsira. Hapana kuti tichamirira. One day tatova neresults.
Vanotiwo hurumende iri mushishi mukutsvaka zvekushandisa kuti ongororo ibude mumaminitsi 15 chete, vachiti zvakange zvauya zvichaendeswa kumiganho yenyika kuti zvishandiswe ikoko.
Tiri kutomirira mamwe makiti futi atiri kuoda ekuita 15 minutes pane result. So it's better. Iwayo ndofunga ndovachatozoona kuti toashandisa sei, kupi, uko kumabhodha. Yeah, but for now tombotanga tiri pano paHarare paSalimu Gabe laboratory yombotidi yombotibatsira centralize.
Dr. Moyo vanotiwo vagutsikana nechipatara cheWilkins icho chinorapa zvirwere zvinotapuriranwa, chakatarwa kuti muHarare ndicho chipatara chichange chichiendeswa vanofungidzirwa kana vanowanikwa vaine chirwere checoronavirus. Dr. Moyo vanotiwo vagutsikanawo negadziriro yaitwa pachipatara apa, zvekuti pachipatara ichi ndipo pachange pachidzidziswa vamwe vezveutano kubva kuzvipatara zvakasiyana siyana munyika.
Taona kuti Wilkins isolation yacho yakanaka chaizvo. Tatoti vadzidziso zvimwe zvipatara. Takaenda kuBlauwayo vanacho chipatara, vakati tarizoo nzvimbo dzavo, but teta kuda kuti vanhu vachiita zvakafanana nyika yese zviri standard. Saka tati vouya votrain wakuno vekwaMutare vekukariba Plumtree vese vauye vachifundiswa panapa kuti zvinofamba sei.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare, Dr. Prosper Chonzi, vanoti vagadzirira kurapa chirwere checoronavirus ichi, asi vanoti vachange vachibatsirwa nehurumende pamwe nemamo masangano akazvimiririra.
Patinenge tiri sebazi reutano resiti of Harare, hongu tinogara takagadzirira nokuti ndisu tinofanira kurapa vanhu vane zvirwere zvinotatapuriranwa. Saka itori bandiko redu kuti tinofanira kugara takatogadzirira. Asi kana tasangana nechirwere chakadai, tinowana rubatsiro rwakawanda kubva kuMinistry of Health, tinowana rumwe rwavanobva kuWHO nemamwe mapartners edu ekuUnited Nations vana MSF. Saka hatisi tega. Kana tichinge taona kuti zvaakutiremera, zvaiva muri kuona tichifamba nevekuministry naminista kutaura, pane vatinokwanisa kuzodaidza kuti vatibatsire kuresponda. Asi pari zvino tikawana makesi ekutanga, tinokwanisa kuona zvekuita.
Dr. Chonzi vanoti varwere vane zvirwere zvimwe zvinotapuriranwa vari kubatsirwa kuchipatara cheBeatrice Infectious Disease, uye vanga vasina vanhu vane mubhedha vanga vachigara pachipatara ichi. Vanotiwo chipatara cheWilkins chinogona kubatsira vanhu vanosvika zana pazvivakwa zvavanazvo, asiwo vanoti kana kuri kuti dambudziko iri rasvika muguta, vanogona kuisa matende kuti vawedzere uwandu hwevanhu vanobatsirwa.
Dora zana. Asi hazvirevi kuti 100 ava 100 toka tinopinza muarea yatakavaka kuti ndochipatara chine madziro nechii. Asi kana zvinge zvaoma sezvatinoita kune zvimwe zvirwere zvinana kolera nechi, tinoisa matende panze. Kana zvinge zvaoma tionoisa matende panze, tongogadzira flow yekuti hapana infection inozokosa ichienda kuhuri. Asi haukena accommodate vakawanda.
Vamoyo vatiwo vanhu vanodarika mazana mashanu avo vakabva kunyika yeChina pamwe nedzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi vachiri kuongororwa. Chirwere checoronavirus chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzinosanganisira America, Thailand, South Korea nedzimwewo dzave nacho. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe pamwe nekubata vanodarika zviuru makumi mana muChina. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vari kupinda musangano weAfrican Union vanonzi vaudza musangano uyu kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe pasina zviga zvinotarwa, uyewo vati hurumende yavo iri kuita hurukuro neAmerica pamwe neEuropean Union kuti vatange zvakare kudyidzana uye kuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga icho kwadi kuti kutaurirana vanhu vachigara pasi vachigadzirisa zvinenge zvichinetsa pakati pavo ndiyo nzira chete inopedza gakawa nekusawirirana. Kunyange hondo yedu yatakarwa yerusununguko takaipedzisa nekugara pasi nekutaurirana kuLancaster House. Zvinokosha kuti tibatane semhuri yeZimbabwe, tiwe pamwe chete semhuri yeZimbabwe. Kuna vaMnangagwa, kuna vaChamisa, ndizvo ndataura kuti kuzvipawa mabundundu hakubatsiri. Kunoita kuti nyika irambe iri chidzokera mashure iri mumatambudziko. ngava zvidzikise zvinomipisa nekuziva kuti kutungamirirwa wakapiwawo wakatotiwa nekuremekedzwa nevana veZimbabwe. Vasungamidze vana veZimbabwe kuti vabatane. Ndo chetinokumbira chekuti tisasiyane nekuti tikaramba takapatsana nekungonyumbana nekusabatana pamwe chete hazvimbobudiriri zvetida kuti tiite umwe kana akuenda. Zvinonzi izvo simbi yakabatana. Muchirungu anoti it's only as strong as its weakest point. Hazvina basa kuti kumwe kwese kwakasungwa nesimbi uku, asi kana paine pakasungwa negavi ndo peichadimbukana apo ipapo. Saka chetinokumbira ngechekuti pakati pavamunangagwa navachamisa ndo pakasungwa negavi.
Panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika munozviona sei zvataurwa navamunangagwa?
Zvimwe zvacho zvakaitirwa kuti zvimwe zvisungo izvi zvivepo ngatizvigadzirise, nekuti zvimwe zvacho zvakaita kuti zvizovepo nekusawirirana kwedu nekurwa kwedu nekusabatana zvakanaka kwedu ndo kunozoita kuti dzimwe nyika dziti hatichadi kudyidzana neni, voita zvisungo zvinozoita kuti zvimwe zviro zvisafambe zvakanaka.
Vanga vari ndine urombo kuti ndati ndevezvematongerwo enyika inyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vari parunare muHarare naMavlas Nyauye Mhlanga weStudio 7. Vanotengesera mumigwagwa zviri kunze kwemutemo muguta reChinoyi vanonzi vaswera vachiita hwakitsi nagonzo nemapurisa ekanzuro vachiramba kubviswa munzvimbo dzavanotengesera. Ukuwo vanotengesera muzvitoro vanonzi vavharirwa mashopu avo nekutadza kubhadhara mari itsva dzemitero. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vanotengesa nhumbi dzekupfeka vaWisdom Makadhi avo vakakwidzirwa mari yerezinesi kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi pagore vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru kunyange ichibhadharwa zvishoma nezvishoma. VaMakadhi vanoti havanzwisise kuti sei mari yakakwidzwa zvakanyanya kudai.
Ivo vari kungoda kamapu nemafigures. Kana wakunzi wewo bhadhara 3,700 income yacho inenge yakambowanda sei zvekuti unga we understand kuti mari yacho inobhadharwa zvayo inospredwa pagore but nemabhizinesi atiri kuita hazvibudi because most of us we are doing hand to mouth kungobata kamari nokuisa pamuromo nokubhadhara zvimabhills.
VaMakadhi vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yataurirana nevemabhizinisi vasati vangokwidza.
Dai vachimbotanga vaconsulta the business community first, vakambotanga vamboticonsulta first toona kuti zvinobuda here.
Mumwe anotengesa zvekudya mumigwagwa amai Mavis Kavia vanoti havarege kutengesa mumigwagwa sezvo vasina zvimwe zvinovararamisa.
Hamungofamba kamagona mavhenda kana iri operation yavo yavanenge vachiita vachidaro.
Mumiriri wevanotengesa munzvimbo dzakatarwa nekanzuru vatapiwa mahwandavaka vanoti kanzuru iri kuita zvakanaka nekubvisa vanotengesera mumigwagwa zvikuru sei pamikova yezvitoro vachiti ivo zvinovanakira kuti vatengerwe sezvo vachibhadhara mitero kukanzuru.
Exercise yakanaka zvisingaiti nokuti isusu tinokuzobhadhara. Saka maclients mazhinji anenge achingobatwa nemurodhi mumwe havabhadhari. Vanhu vanenge vachingotengesa zvisiri pamutemo saka isava panzvimbo dzepamutemo saka tinobhadhara. Tinoda kuti maclients ave kunotwa nemari yekubhadhara kukanzuru. Saka kubvisa kwavaita vanhu kwauri kuita vanhu ikoko kwakanaka chaizvo kwatirisi.
Mutauriri wekanzuru yeChinoyi vatichaona mulauzi vanoti mari iri kubhadhariswa vezvitoro ndiyo yakatarwa pakaitwa bhajeti kupera kwegore rapera. VaMulauzi vanoti rimwe dambudziko rinoita vemabhizimisi nderekuti havaende kunopa pfungwa dzavo panoitwa bhajeti.
Zvinhu zviri kungokwira zuva nezuva asi isu sekanzuru tinoita atinoti izvo mabhajeti consultation. Patinoita budget consultation, tinotarisira kuti vanhu vange vachiuya vachipa maobjections avo. Asi zvikuru satiri kuona kuti vazhinji vebusiness community yedu havazouyi vachizopa maobjections avo kana kuzoita inspection patinovhura budget redu for inspection tisati tariendesa for approval. Saka izvozvo zvinogona kunge zvaakuita kunge if mitengo yeyakwirisa stereka zvinhu zvatinenge takaisa pabudget pedu.
Vamulauzi vanoti vanotarisira kuti mari idzi dzibhadharwe kamwe chete kuti mari yacho ivashandire, asi vanoti vane zvichema vanogona kuenda kumahofisi avo kunoita urongwa hwekubhadhara unonzwisisika.
Zvinenge zvakanaka kuti ibhadharwe kamwe chete, nokuti ikabhadharwa kamwe chete inobatsira. A whole is greater than the sum of its parts. Saka inogona kubatsira panguva iyoyo. Asi kana pane vane zvichemo zviri genuine, vanokwanisa kuuya kumahofisi edu ekanzuro vogara pasi votaura kuti vanezenge vachibhadhara sei. Tinenge takatarisirawo zvakare kuti pavanoti pangavatipewo position realistic.
Kanzuro yechinhu yakakwidza mari yemarezinesi ezvitoro zvemabhizinisi madiki kubva pamadhora mazana masere kusvika pamadhora chiuru nezana remadhora, uye vemabhizinisi epakati nepakati kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika pamadhora zviuru zvitatu nemazana manomwe emabhondi kana RTGS. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega nenguva dza7pm, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira pamusoro pekusagadzikana kwemamiriro ekunze pamwe nekushayikwa kwezvikwanisiro muSouth Africa kwapedzisira kwaita mhirizhonga zvichitevera kufa kwemwana ane makore masere uyo anyura achiedza kuchera mvura kubva mune rimwe rwizi rune tsvina. Vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vachimirira bato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvakasimba pamberi pesarudzo yebato kuNew Hampshire mangwana chipiri, inove sarudzo yekutanga yebato yekutsvaga achamirira bato musarudzo yenyika yose. Dare remuRussia rapa mitongo yakasiyana kubva pamakore matanhatu kusvika kumakore gumi nemasere kuchikwata chevechidiki vanorwira kodzero vane maonero akasiyana nehurumende avari kupomerwa mhosva yekushanda zvakawanda mukuita zveugandanga. Nyanzvi dzeutano hwemazino dziri kukurudzira veruzhinji kuti vageze mazino avo kaviri kana katatu pazuva kuitira kuti asabate zvirwere. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzehutano hwemazino dzinoti vanhu vakawanda munyika havakoshesi hutano hwemazino avo, izvo zvinozoita kuti munhu abatwe nezvirwere zvinovhiringa mazino. Mumwe mugari wemuHarare, amai Egnela Mushawatu, vakanga vasinganyanyotore hutano hwemazino zvakakosha, izvo zvakazoita kuti vaore mazino maviri ayo akazonamwa gore rakapera. Amai Mushawatu vanoti vakazotanga kunyanya kukwesha mazino vaita pamuviri gore rapfuura, sezvo mukanwa mavo maingoshata zvinova zvinhu zvavaisaita kwemakore akawanda.
Ndaisambonyanya kukwesha mazino, asi pandakaita pamuviri ndipo pandakazotanga kukwesha zvakanyanya, nekuti mukanwa mangu maingoshata. kuzini ndokuanza kukwesha kana katatu pasuva asi ndinovimba kuti nyango ndasvara mwana ndabatsirwa ndiendeze mberi nekuramba ndichikwesha mazino nekuti iko zvino achena zvaanga asina kumboita.
Mukuru wekiriniki yemazino iri pasi pekanzuro yeHarare, Dr. Ebenezer Ngwenyama, vanoti mukanwa ndiro girazi kana chionioni chemuviri wese, nokudaro munofanirwa kugara makachena nguva dzose.
Mukanwa ndiro girazi kana kuti ndo chionioni chemuviri wese. Saka zvimwe zvirwere zvakaita sana HIV zvinotanga kuratidza mukanwa. Zvinokwanisa kuratidza sekenza, zvinokwanisa kuratidza setrash, zvinokwanisa kuratidza senge magums ari kungonyanya kuzvimba kunyange pasi musina tsvina yakawanda mukanwa. Asi zvese izvozvo zvinoita kuti tikwanise kuti munhu aende anoongororwa kuti akamira sei. Saka kana mukapota muchienda kunana chiremba wenyu wemazino, zvinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvakavanzika zvikurumidze kubuda zvichiri kukwanisa kurapika nenzira iri nani.
Dr. Ngwenyama vakatsanangura zvirwere zvinonyanya kubata mazino evanhu vanouya kumakiriniki ekanzuro yeHarare.
Pane zvirwere zviviri zvandambotaura zviye zvekuora kwemazino nechirwere chematadzi. Izvi zvinonyanya kukonzereswa nechikafu chiye chatinodya mazuva ese chinosara mukanwa, chinobva chadyiwa neutachiona hunenge huri mumukanwa. Pane utachiona hwagara hunongogara huri mumukanwa, hunodya chikafu ichocho, chinozobuda kana kuti tsvina yawo inenge iri acid. Acid iyoyo ndo inodya zino zvishoma nezvishoma kusvika pazoita buri pazino razorwadza zvekuti munhu anotadza kurara.
Dr. Ngwenyama vanoti pane vanhu vanouyawo zvakare nezvimwe zvirwere zvinenge gomarara kana maronda emumukanwa nemaronda eparurimi.
Tine zvimwe zvirwerewo zvinouya nevanhu vakasiyana-siyana zvakafanana nezvironda zvemukanwa kana gomarara rinoitikawo mukanwa atinoti makensazi, anogona kuitika mukanwa kana parurimi kana pamuromo. Saka zvese izvozvo vanhu vanouya nezvirwere zvakadaro.
Dr. Ngwenyama vanoti vanosanganawo nevarapwi vavanhu vatsemuka mazino mutsaona nevaiva nemazino asina kumira mumutsetse nemamwe.
Panokwanisa kuwanikwawo futi zvimwe zvirwere zvakafanana nemazino anobuda asiri mumutsetse nemamwe. Tine vanouya vakakuvara, pamwe varohwa, pamwe vaita accident, pamwe vadi. Zvese izvozvo tinozviona pazvipatara zvedu, vanhu ivava tichiedza kuvarapa.
Imwe nyanzvi yeutano hwemazino, Dr. Tariro Manyanga, vanoti zvinokurudzirwa kuti munhu wese anofanirwa kuongororwa mazino ake chero pasina ari kurwadza.
Isi kaviri pagore munhu ngaauye achionekwa nachiremba wake wemazino pa 6 months dzega dzega, achionekwa chero pasina chokurwadza. Anokweshwa mazino ake otariswa kuti hapana akuda kuita maburi here, hapana akuda kutanga kuzomunetsa here, zvogadziriswa pachine nguva.
Dr. Manyanga vanoti vabereki vanofanira kudzidzisa vana nezveutano hwemazino pavanotanga kubuda zino rekutanga, kuitira kuti vakure vaine tsika yekuchengetedza mazino aya. Dr. Manyanga vanoti kunyange hazvo kiriniki iyi ine hunyanzvi hwekuumba mazino anonzi madentures, ayo anokwanisa kupfekerwa pamavende. Madentures aya anodhura zvokuti vanhu vashoma vanokwanisa kuatenga. Dr. Manyanga vanoti zvakakosha kuti munhu agare akachengetedza utano hwemazino ake kuitira kuti agare akasimba uye aine utano hwakanaka. Imwe nyanzvi yeutano hwemazino pakiriniki iyi vapetro Magaso vanoti kanzuro yeHarare inoona vanhu vanouya kuzorapwa mazino vanodarika 50 kumakiriniki matatu anosanganisira makiriniki ekuwadzana nekumabvuku, uye pane hurongwa hwekuvhura imwe kiriniki yemazino patariro clinic kuHopley. Ndakamirira Studio 7 kuchipatara cheNazareti muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Kanzuro yeguta reGweru yatora danho rekuderedza mitero yaive yakwidza mubhajeti yaive gore rino, zvichitevera kuchema-chema kwevagari kuti mitero iyi yaive yanyanya kukwira. Mutori wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, meya weguta reGweru vaJosaya Makombe vanoti kanzuro yakatora danho rekuti vagari vabhadhare zvikamu 40 kubva muzana zvemitero, mushure mekunge vagari vachema-chema kuti mitero yavaive vatara yainge yakanyanya kukwira.
Mushure mekunge tagadzira bhajeti redu rinosvika iro 1.8 billion ratakaendesa kuMinistry for Approval, matarifs edu pabhajeti iroro angakakwira neaverage ya about 1,000. Mushure wazakari mekuinge jama residence, pavakanga vaona manyu tariffs, taka gara pasi zekanzuru. Tika ongorora, tika ona kuti vanhu vakaomerwa. Tinofana kutsvaga nzira yekuti vagari vakwanise kubhadhara mari inoitawo kuti kanzuri ikwanisewo kurarama zvakare. So takagara pasi tikaona kuti pari zvino ikonomi yedu ngatishandei nemakotali reviews. Kureva kuti kubva January kusvika end of March takati isusu budget redu tiri kuridzisa ne 60%.
Vamakombe ava vanoyo mukuru wesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe, UCAS, vanoti vanotarisira kuti mamwe wemakanzuru achatorawo danho rekuderedza mitero, vachiti havaone chiri chinhu chine musoro kuti vatare mitero isingakwanise kubhadharwa nevanhu. Vanoti makanzuru munyika ari kubatsirwa nehurumende nemari yekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana pasi pechirongwa chekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution muchirungu, asi vanochema-chema nerekuti mari iyi inouya muzvidimbu-zvidimbu. Hatina kwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Mumwe mugari wemugweru, Aminorins Gauke, vanoti vanotambira danho rakatorwa nekanzuru yavo, vachiti zvinorerutsira vagari vakaomerwa neupenyu nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi hwenyika.
Tinodaro kuti zvinenge zviri nani nekuti taura chokwadi nyika yakaomerwa. Vana vasipa mabasa vazhinji mabasa ekuzviitira nemaoko. Saka isusu chikumbiro chedu ndechekuti handi vanga vakwidza ne 1000%, saka todzoka pa 500%, dai vambotiwedzere futi nekuti zvechokwadi takaomerwa.
Mukuru werimwe sangano revagari reGweru Residents and Ratepayers Association, vaCornelius Elipiwe, vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho rakatorwa nekanzuru, vachitiwo zvinoratidza kuti kanzuru inoteerera vagari.
Review kwavakaita ndekwechokwadi because patova netarif schedule nyowani natakatobata riri kuratidza matarifu zavari kutaura. Izvozvo ndo zvakakosha. Zvimwe zvekuti kumberi zvichazofamba sei patakaengeja mayor. Mayor vakataura kuti aiwa kumberi tinenge tichiona kuti vanhu upenyu vari kurarama zvakadii, vanhu vachaita sei. But for now we are happy because vakadzikisa zvinhu zvakawandisa nema 50%. For example, pane nyaya yekuvigwa kwevanhu pa weekend yanga yakusvika 2000 but according to tarif nyowani yakuratidza kuti it's only 500. Yanga yakanzi fixed charge yanga iri pa $75 but yakadzikiswa kudzoka ku 37, which is reasonable.
Asi vaCharles Mazorodze avo vanomirira rimwe sangano revagari reGweru Residents Forum vaudza Studio 7 kuti kwavari danho rekanzuru rinoratidza kuti pakaitwa bhajeti pange pasina kuwirirana pakati pemakanzura nevashandi vekanzuru. Vanotiwo hazvina kunyatsojeka kuti chimwe chidimbu chemutero wakadzikiswa chichazobhadharwa nevagari here kana kuti kwete. Nekuda kwekuti mari munyika iri kuramba ichishaya simba, makanzuro akasiyana-siyana munyika ari kusangana nedambudziko rekuita mabhajeti anokwidza mitero zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vagari varemerwe nekubhadhara mitero iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa neRand Corporation yekuno kuAmerica riri pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe panyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika pamwewo nekutarisa zviri kuitika kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave nezvese zvinodiwa mukuongorora chirwere chekoronavhairasi, ukuwo kanzuro yeguta reHarare ichiti yachenesa chipatara cheWilkins kuti chinge chichigamuchira vanenge vachifungidzirwa kuti vabatwa nechirwere chekoronavhairasi ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia kuti kutaurirana ndiko chete kunounza runyararo nekushanda pamwe munyika, kwete zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nevekumadokero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 10 Mhlolanja 2020 nguPraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye-O level ne-A level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka.
UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwemibhadalo yokuhlawulela ukubhadala imihloliso ye-ordinary level le-advanced level.
These imposed sanctions have been on for two decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele namhla emhlanganweni osaqhubeka owomanyano we-African Union elikwele-Ethiopia ukubana kufanele izithethiso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa njalo kulungiselelwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu weZimbabwe uveze ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlawulela imihloliso ukubhala imihloliso eye-ordinary level leye-advanced level okwenziwe ngabohlangothi lukahulumende olubona ngezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council lobazimseki bethi kuyabethusa okwamagama. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abazali abaningi bathwele imikhono emakhanda ngokuqansa kwentengo yokuloba imihloliso e-ordinary level le-advanced level. Abazali abaningi bathi bebesazama ukuhlawula imali yesikolo layo eyaqansa okungela mkhawulo sebephinda behlangana lale eyemihloliso. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ngempela liyadanisa inyathela labezimseki elinakho ukubangela ukuba abanye abafundi behluleke ukubhala imihloliso lonyaka.
Silokudana okumangalisayo ngenxa yokuthi besingakhangelelanga ukuthi izimseki ingakhweza nganale indlela. Kusho ukuthi iningi labantwana lonyaka basoze benelise ukurejista ukuthi bebhali imhloliso yabo e-O level le-A level. Lokhu kuzabise lapho emuva intuthuko ebisikhona kulokuzeni. Kwezemfundo uma besikhangela ukuthi iZimbabwe ibisazakala njengelizwe elithuthukayo uma sikhangela kwezemfundo. Lokhu ke kutsho ukuthi inani labantwana abangenelisiyo ukubhala imhloliso ye-O level le-A level lizoba lilokhu lisanda ngenxa yokuthi abazali abaningi abasebenzi abasoze benelise ukuthola imali yokubhadala la mafizi asephezulu kangaka. Silokudana okukhulu njalo sibuhlungu kakhulu. Sisithi uhulumende kayenze something, kangenele bone ukuthi imhloliso leyi ibhadalelwa imali esezingeni abalenelisayo njengabazali abangenelisiyo ukuthi beyithole imali kulezi nsuku kulobunzima kakhulu lizweni lakithi besingakhangelanga ukuthi isimseki ingakhweza nganale indlela.
Abenhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe labo bayalisola inyathela lezimseki bathi kuzakhama inengi lababalisi kanye lezisebenzi zikahulumende ezileholo eliphansi kakhulu uma kuqathaniswa lokuqansa kwentengo yempahla ezithile ezweni kunye lezemfundo. Uhlangothi lwezemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council iZimsec lwethule isaziso sokukhwezwa kwenhlawulo yokubhala imihloliso yesigaba seordinary level isifundo esisodwa siqalela kukhulu lamachumi ayisifucamunye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amane $190 kusiya ku $443 kuthi iadvanced level isifundo esisodwa siqala kumakhulu edlula amathathu lengcenye amadola kusiya kumakhulu amane lamachumi edlula amathathu i-351 kusiya ku-432. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhlanje emhlanganweni osaqhubeka wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union owenzelwa kwele Ethiopia ukubana kumele izijeziso zomnotho ezetheswayo leZimbabwe zethulwe ngoba zibuyisela ilizwe emuva kwezentuthuko. Njalo kuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane. Uphinde wathi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaqhubeka njalo sokulula ukuqhuba ibhizimusi eZimbabwe njengalokho okuchiwa inhlanganiso edingisisa ngalolu daba emhlabeni jikelele eye Global Index. Umnangagwa uqhubeke ethi sebebanengi abangaphatheka kwezokwethula kwemibiko elizweni ngoba uhulumende wakhe usekwenze kwabalula. Ngalokho uthi eZimbabwe lizaqhubeka ngenhlelo zokulungisa imithetho yalo ama-voluntary reforms njalo lizaqhubeka likhuthaza ukuthula kanye lokubambana ukwenzela ukuthi libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe omhlaba. Asizweni amazwi yakhe ekhuluma kulomhlangano we-AU.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now.
Simanyane lozulu kanye lohulumende weSudan, South Sudan, Somalia, Burundi le Cuba labo abathole amagapha avuzayo ngalezi izijeziso okweminyaka edlula amajumi amabili edluleyo. Umanyano we-European Union uzama ukuzethula lezi izijeziso, kodwa siyawukhuthaza ukuthi uzethule zonke. Uhulumende wami ukhulumisana le-EU kanye lelizwe leMelika ukuthi sibe lobudlelwane obuhle, sikhohlwe okwenzakala izolo.
In our quest to enhance national cohesion, unity and the political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform.
Ukuze kube lokuthula elizweni lokubambana sabumba umanyano wamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwePolitical Actors Dialogue iPOLAD,
which brings together the various political actors in our country.
Lo bekungumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bekezela Matumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
So siyakwazi ukuthi ingoma liculo elaculwa ngumoya umongameli uRobert Mugabe waze washona ukuthi aziye ama-sanctions athwalise nzima abantu beZimbabwe, ama-sanctions lokho, ama-sanctions lokho, kodwa akuzange kwenze nehluko. So umbuzo esizobuza ke yena umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi yikuphi osokutshintshile okuzanje ukuthi elakhe ilizwi lilalelwe singayilaba abafaka ama-sanctions bengazange balalele uRobert Mugabe, kumbe liculo nje naye oqhubekela ngalo phambili njengoba lalivele liculwa, ngoba nje njengoba izinto eziningi azenzayo indlela abutha ngayo ikhanya ziyafanana lekaRobert Mugabe. So umbuzo lo ukuthi-ke kutshintsheni okuzayanje ukuthi uTrump athi hayi sesisizwa asilalela nene sibasize ngalokho. Ngumthwa ukuba i-time ukuthenga isikhathi nje ukuthi asibene sikhulume lokhu isikhulula phambili sibusa nathi silicule lelo cule laliculwa nguRobert Mugabe njengoba licula waze wakhishwa yibo kungela munye umuntu onelisileyo kumkhupha.
Uthe leZimbabwe selivulele abanye ukuthi basebenze kwezokwethula kwembiko ama-media reforms njalo uthi kwabunjwa inhlanganiso ye-Pollard.
Hayi, izami inkinga imasiyibheka imbali yayo ukuthi iyenelisa vele ukwenza izinto ibisihlaba umkhosi itshela umhlaba ukuthi sesenze lokho kodwa laba ababe be-on the ground bekubona ukuthi akusoqiniswe. I-Pollard angithi iyakwazi sonke ukuthi ashonto eyamukelwe nguye wonke umuntu seba abantu abanjengabokhuphe uma ukhangelisisa kungani sebakompromisa basebenze bekhangelisa edini lezano i-MDC isadonsela le. So ukuthi akhulume nge-Pollard ezifu into enkulu impela esivunayo abantu beZimbabwe basivunayo ngayo bonke kungamanga.
Lo ke bokungumnumzana Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecumula ezombusazwe lizaxola ke bakwethu lapho benthe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo lapho ke bekhuluma simuzwa ecingweni lo Standikile Mhlanga owe Studio 7 ekobulawayo. Lingakhohlwa-ke uhlelo Studio 7 Live talk ngo-8 PM kusiya ngo-9 ntambama namhlanje kumagagase awe-909 AM lawe shortwave 12080 laku-15775 kHz. Ku-live talk lamhlanje sikhangela ugwalo olwethulwe ngabe Rand Corporation eliphathelane lo mumo oseZimbabwe kwezombusazwe lakwezenotho kanye lokwenzakala emhlanganweni owe-African Union. Tumelani text message kunombolo izithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lokhu kuvezwe ngumphathi intambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital.
Uhulumende uthi uselayo imithi edingakalayo yokusebenzisa eyalungiselwa ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu lapho ethe wacatshangelwa ukubana ulalo. Asekudinga kuphela uhulumende uthi okwamanje ngokuyimitshina yokuhlola izigulane ephumisa impumela khonapho khonapho okuthiwa ngama-rapid test kits. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi intambo wezempila kahle uDr. Obadiah Moyo lapho esethekelela isibhedlela seHarare Central Hospital lapho okulesigaba sokuhlola imihlobo etshiyeneyo yamagciwane esiyabona ukuthi asekusiba ngasiphi amalungiselelo okudinga indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe. UDr. Moyo ulandisa kabanzi ngosekukhona elizweni.
Besides the fact that we are looking and sourcing for the kits for the rapid testing, which take 15 minutes, we've identified and secured some 2019 novel coronavirus kits. That is what is going to
be. Ngaphandle kokuba sadinga ukuthi sithole imitshina yama-rapid testing yona iveza impumela ngemva kwemizuzu elitshumi lanhlanu, sesilayo imitshina yakulezi nsuku esetshenziswa ukuhlola igciwane le-coronavirus lemithi yakhona. Sesiyitholile leyo michina lemithi yakhona sesiphakathi kokudinga lawo ma-rapid test kits.
Leli qula liphinde njalo lethekelela esibhedlela se-Wilkins Infectious Hospital esiseHarare okuyisibhedlela esikhethiweyo ukuba kube yiso esamukela abacatshangelwa ukuba balaleli gciwane le-coronavirus abaya bebehle esilindweni sendizamchina ese Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwamanyamazwe abatholakala belalo ngemva kokuhlolwa balondolozwe bekiso bengahlanganile lomphakathi. Umqondisi ohlangothi lwezempila kahle kumunicipala weHarare uDr. Prosper Chonzi uveze ukuba sebenze wonke amalungiselelo adingakalayo.
Those that will be managing the patients will not come together with the patient. The patient will be brought in by ambulance.
Abaza kube belondoloza izigulane kabasoke babuye lokulayo. Ogulayo lo uzalethwa ngeambulance. Silabantu abakulolu hlangothi lwama-ambulance begokelwa nguDr. Mdaliki. Yibo abazaletha ogulayo lo ocatshangelwa ukuba usehlaselwe yileli gciwane loba osekuveziwe ukuthi uselalo. Abazothwalwa balethwe esibhedlela.
UDr. Jones uveze njalo ukuba baphakathi komsebenzi wokubuthanisa ulwazi oluzaphanyekwa endaweni ezijiyeneyo zezempilakahle kubo manisipala ilizwe lonke ikakhulu emadolobheni yasemingceleni lapho kuvame ungena izethekeli ezivelela kwamanye amazwe abasebenzisa izimota lamabhasi. Kwagcizelelwa ngobe kulomkhosi emele umqondisi wabongi kumanisipala weHarare uMetron Perpetua Kaseke.
Lapha esibhedlela yikho kuza admitwa abantu bonke abazabanjwa bele coronavirus. So besitshengisa ukuthi uhanjiswa njani, okokuziprotekta kwakhona silakho yini, iprocess yakhona yonke uwenzela ukuthi abantu ama-health workers angabambi i-coronavirus yakhona lokuthi i-coronavirus yakhona ingaspread into the community. Silungiselele, we are ready anytime. We are ready for any case to come.
Okusekelwe njalo ngosaphethe isikhundla zikanobhala kugatsha lwezempilakahle uDr. Gibson Mhlanga otshele intatheli izindaba kuba sezikhona indawo zokulondolozela abayabe sebelaleli gciwane lokuhlola abacatshangelwa ukuba balalo osekusele ukuba izisebenzi zangkhona zifundiswe ngokwaneleyo njengalokho osekuthe kwenziwa kulezo ezisebenza eWilkins Infectious Hospital.
So, obulawayo sile Infectious Diseases Hospital. Besikhona ngale nge-Friday last week. Sayenza i-assessment of indawo naleyo. Kodwa sibona ukuthi abaka ngafuna ukuba compare lesikubone lapha namhla ko eWilkins Hospital eHarare City. So siza bona ukuthi sibe le program yokuthi sibalethe ngapha eHarare ukuthi bezofunda ukuthi kufuze kwenziwe njani.
Okwamanje uhulumende uthi kabakabi khona asebethe batholakala belegciwane lecoronavirus lanxa bekhona abalokhe besahlolisiswa selokhu baphendukayo bevela kwamanye amazwe ikakhulu kwele China lapho elaqalela khona ukusabalala. Uhulumende uthi khathesi umsebenzi wokuhlola ukuba umuntu legciwane lecoronavirus sokuza kwenzelwa eZimbabwe nxa ama-rapid test kits engatholakala, ikanti ensukwini zangemuva bekuthunyelwa ama-samples kwele South Africa imithi yokuhlola igciwane ingakabi khona elizweni. Umkhuhlane owe-coronavirus uqalele kwele China ekupheleni komnyaka odluleyo wasabalala emazweni edlula amachumi amabili emhlabeni jikelele okugoqela eMelika, Thailand, South Korea lamanye. Okwamanje umkhuhlane usubulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa kuthi asebetholakale belaleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane emhlabeni jikelele, iningi labo liseChina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngolabanye abantu abathi inhlanganiso eRand Corporation itshaye ekhaleni ngokuthi akula nguquko kwele Zimbabwe, lokhe kwasuswayo umoyi uRobert Mugabe esikhundleni libutho libambisana lelinye ixuku labebandla elibusayo leZANU-PF.
uphenyo olwenziwe inhlanganiso le luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa labebutho bancindizela uZulu okwethusayo. Ngakho ke akusoze kube lenguquko elizweni ukuze kuguqulwe indlela yokuqhuba ukhetho lokwenziwa ngabebutho. Lolu phenyo olwenziwe enyakenye phansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe luthi okwenzakala eZimbabwe kuphambana lamazwi kamongameli Mnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso lo iveza imibono yelizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF, uNkosazana Busi Masina labanye. UGawule nguye usungula lolu daba.
Indlela ababona ngayo izinto, kodwa ke balohlangothi lwabo abalusekelayo, uhlangothi lolwana uhlangothi lwabancindezeli abayibo abasincindezelayo, basebenza labo ukwehlulekisa uhulumende, bayancedisa, bayajabula ukubona izinto zizimbi zinje, ikakhulu ngoba ezinye izinto ezenziwa yibo azisenziwa ngabomu, ezigoqela nje izinto eziyame entweni zama-functions, konke kusehla nje kutheni kathethi baphambanisa inhlelo eziningi kakhulu besebenza nezita zethu phakathi kwelizwe, khona babephambanisa inhlelo yokukhweza izinto, bephambanisa inhlelo zezimali, belimaza ama-rate, belimaza imali yethu, imandla yokuthenga, besenza konke khona okuninginingi abakwenzayo. Yebo phela lathi kulo mlando njengohulumende ukuthi siqede silwise izinto eziningi eziningi i-corruption.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke sizokuthoka sisilobaba lapha ecingweni. Wathi sizwe ukuthi silobani. Mfowethu kunjani?
Ngudadewenu asongifowenu.
Dadewethu kunjani? Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lobuhle emagwegwe kobulawayo. Abantu bezanu-PF iqiniso kabantu futhi. Into yamasotha lamapholisa yinto ephilayo. Kulesikhathi engangisizwa kuthiwa amafotha ayathaya, amafotha ahlaya, ngizengakubona umnyaka ophelileyo. Bathaya emehlweni ami, emagrosa khona lapho ezitolo lezi zakogrindezi. Bathaywa abantu emini langalibalele. Bezihlalele bengenzanga lutho. Ngensuku bezana abantu bevuka udlake, bevuka ubhovu ukuthi hhayi asafuna ipetrol le ikhwelile. Babezihlalele abantu bengozi. Athutha amafotha ngengotshazo, anonto yakodwa eode umgcwele izingotsha.
Ye, ingotsha ye.
Abantu bathaya abantu ngimile sonyikhanyile and okuyinto etshengisela uchuku leZANU-PF kunje siyake kuthiwe abantu labake baphume batshengisele awungeke utshengisele ngoba imbhobhoza ayibona phandle lapha sihlobosane kwenzima.
Baba Gawule, akumphendule ngamafitshane sibili sibuyele kuye nje.
Akusoqiniso lelo ukuthi Mnangagwa is worse than Mugabe ngoba ungakhangela ukhetho kangena ukhetho lolu ka-28 oludlulileyo ukuthi belulokuthula njani. Singakhangeli kuphela kwanto amasosha adubula abantu ngemva kokuthi kokhetho, kodwa konke lokhu kuyatshengisa ukuthi Mnangagwa ubevulile fili yonke into, even nakathethi indlela umumo wezinto yiyona abantu bakhululekile.
Ye, dadewethu uyamuzwa, uyakhuluma umdala lapha.
Gawule, iqiniso awulifuna la ungwezani vele, uzathi la ungwezani PSB noza kukhuluma, kodwa iqiniso uyalazi. Kwenje i-opposition ngayivunyelwa ukuhambile kwacela ukuthi sifuna ukuthi senzele ukuthi sifole. Iyaphuma imibhobho yonke, angikhulu umuntu ozokutshelwa. Mina ngihlala lapho kobulawayo edorobheni, lapho elingafuni khona izami ivele lomboyemzi kanye nabalandeli bayo. Yena uGawule nalowo vele nyamaza umdala lowo uvele la umoya wakhe muvi.
Esilo baba lapho ecingweni,
ukhuluma la ngubrisinele wakhe. I-research le i-can be true ngekhesi yeZimbabwe, but manje ukuthi kusovwa njani, the only way ongasovika ngayo yikuthi abantu ba-admit ukuthi khathesi bebe-situation enjalo eZimbabwe. Nxa kungazanga kube i-admitted, then there is no way lapho kungaba nge-solution khona. Unfortunately, i-admission yangikhona can only come from the top leadership. Nxa kubona bengavumi ukuthi akona wekothi problem efuna ukulungiswa, then there is nothing engabasoki.
Labo-ke ngabanye babantu abaxoxe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethelela enkundleni yebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa sezikhuthaze omantshi, abahluleli, abatshutshisi labanye kwezokuthethwa kwamacala elizweni ukuthi basebenze bengathathi hlangothi njengalokho okwenziwa ngosowabo kwele-South Africa. Lokhu kulandela ukwethulwa kugwalo lokuthi owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma obotshwe ngemva kokwehluleka ukuza emthethwandaba. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Udaba logwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi uMnumzana Zuma abotshwe, i-warrant of arrest ngolwemzini, seluvuse umsindo omkhulu kwele-South Africa Kuthi iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imithethwandaba yakwele South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukusebenza kwabehluli labachuchisi bezimele hathi ukwenza sengathi isebenze ebandla libusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
Imthethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala nguhulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni-ke kwaleseZimbabwe lapho iziphathamandla zephula umthetho, icala lakhona liphelele emoyeni.
Isiphathamandla sezapho umnumzana Future Msebele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hatshi ngoba lolu daba lusasemthethwandaba, kodwa-ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba inhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu ngoba kwelakithi asikaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji lomantshi. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa-ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe umnumzana Daniel Mantsha lencwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona lencwadi okhokhela abatshutshisa igqwetha uBill Downer, wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi yokuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze emthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDaya Pillay uvumelane labatshutshisa sithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kuningi okubhalwe kiyo ongazwisisekiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalile ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini, okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest.
Ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe engafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi sibonelo sokuthi imithethwandaba yakwele South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi ziningi impawu zokuthi ezomthetho kwele South Africa zisebenza zingathathi nhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikeli womphakathi u-Public Protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Ukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele South Africa sekwethule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi ntambo, baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesifumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene lokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lobanje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhlaka 6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso obegula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singekehlukani wothi sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka okukhulu ngokukhuphulwa kwembadalo yokuhlawulela ukubhala imihloliso eye-ordinary level le-advanced level. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcizelele lamhla emhlanganweni osaqhubeka omanyana wamazwe awe African Union kwele Ethiopia ukuthi kufanele izijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe zethulwe. Uhulumende uthi uselayo imithi edingakala yokusebenzisa ukulungiselela ukuhlola igciwane le-coronavirus emzimbeni womuntu. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo, Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.